This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America, urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 26, 2015. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Chikonzi chehurumende chinosecha mahofisi esangano renhau reThesource muHarare zvichitevera chikumbiro chekambani yeEconet nebhanga rayo reStuart. ZANU-PF yoita muitiro wayo wekutyisidzira vanhu kuMount Darwin West pamberi pesarudzo yeby-election iri kuitwa mangwana. Gurukota rezvekudzivirirwa kweChina roshanyira Zimbabwe, izvo zviri kusiya vakawanda vashama miromo nazvo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chikonzi chehurumende kana kuti Deputy Sheriff nhasi chasecha mahofisi ekambani yenhau yeThesource chichitsvaga magwaro ayo chinoti akawanikwa zviri kunze kwemutemo nevatapi venhau vekambani iyi, apo vakaburitsa nyaya mbiri pamusoro pekambani yeEconet nebhanga reStuart masvondo mashoma apfuura. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Iyi izhowe zhowe yange ichiitika apo chikonzi chehurumende change chiri kusecha mahofisi eThesource chichibatsirwa nemagweta eEconet neStuart Bank pamwe nemapurisa. Izvi zvaitika vatori venhau pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vakawanda vakatarisa. Izvi zvaitwa mushure mokunge kambani iyi yapiwa mvumo yokuita izvi nedare reHigh Court musi wa16 kurume. Izvi zvaitikawo zuva rimwe chete mushure mokunge dare rambomera kupa mutongo pachikumbiro cheThesource chekuti nyaya iyi ikwidzwe kudare reConstitutional Court. Zvaitika nhasi zvatsamwisa masangano evatori venhau, avo vati vanoshushikana kuti vemakambani vave kubatana nehurumende mukushungurudza vatori venhau munyika. Sachigaro wesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vakumbirai Mafunda vati vanosuwiswa zvikuru nechiitiko chanhasi.
Zvinhu zviri kutishatirisa nekuti zvinhu zvinochora kodzero dzevatapi venhau, nekuti bumbiro idzva reZimbabwe rakapaswa muna July 2013 rinochengetedza kodzero dzekuti vatashandi venhau vashande mune zvakanaka, vasingamanikidzwi kutaura kuti wakawana kupi nhau dzavanopepeta. Semisa Zimbabwe tiri kurwadziwa zvikuru nekuti majournalist emuZimbabwe vayaregedzwa aitawo basa ravo nemazvo.
Gweta reThesource vaChris Mike vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo Econet yange ine mvumo yekusecha mahofisi aya, vanoshushikana kuti kambani iyi nemapurisa vazopedzisira vave kuverenga dzimwe tsamba nezvimwe zvinhu zvange zvisinei neEconet kana Stuart Bank.
Zvaitwa izvi zvekutorwa kwemashoko nematsamba ainyoreranwa pakati pevapepeti venhau nevanovapa nhau zvanga zvichinzi zviri kuitwa pasi pemutemo, kana kuti court order yakabva kuHigh Court. Court order iyi ndiyo yavapa masimba ekuti vatore information yavatora iyi kana kuti mashoko avatora.
Stuart Bank yakaenda kudare ichikumbira kuti dare rimise Thesource kuburisa nyaya dzine chekuita nemashandisirwo emari dzebhanga kuvakwereti vakaita samuzvina bhizimisi vaPhilip Chiangwa, avo vane kambani yePinnacle Property Holdings ine chikwereti kukambani iyi. Thesource yakaburisawo nyaya inoti hurumende yakakwereta mari inoita mamiriyoni makumi matatu emadhora kuEconet, iyo yakazopiwa hurumende kuburikidza nebhanga reEconet. Bhanga reStuart riri pasi pekambani yeEconet. Vamhike vanoti Econet inoti nyaya iyi yakanyorwa pachishandiswa magwaro ainge abiwa.
Nekudaro vari kuti pamusoro pekuti magwaro aya akawanikwa zvisina tsarukano, tine kodzero yekuti tiatore magwaro iwayo. Saka vashandisa gwaro rinobva kuHigh Court kuti vapinde mumishina yeThesource, makombiyuta nezvimwe zvakadaro kuti vatore magwara anoenderana ne Steward Bank ne Econet Wireless.
The source isangano renhau dzakarerekera kumari nemabhizimisi zvichakadai vatori venhau munyika varatidza kusafara nezvaitika uye vati mangwana vacharatidzira pamuzinda wekambani iyi muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mukusiya nyaya iyi, mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika yakazvimirira yoga vachamunorwa madiridze ava noti chiitiko ichi chinoratidza kuti hapana rusununguko muZimbabwe.
Izvi hazvitishamisi zvazvo, asi chiitiko chinosvitsa zvikuru nekuti munyika yeZimbabwe chiri kuramba tichizvisvibisa pachedu. Pana achatora nyika yeZimbabwe nyika yakasununguka senyika yekuti vemapepanhau vanoferefeta nhau vanokwanisa kushanda basa ravo pasina anovabvunzurudza, pasina anovanetsa, pasina anovakanganisa mukuita basa ravo. Saka chitiko chinosvinisa zvikuru nokuti zviri kudzosera kumashure kusununguka kwemhuri yeZimbabwe, zviri kudzosera kumashure kubuda kwenyaya sezvairi pasina vanenge vachipindira kana kuti vanenge vachitya kuti ndikaburitsa nyaya yakati mangwana zvinozondipindukira zvodai. Saka ndingangoti muchidimbu zvinosuisa freedom of expression nekuramba ichidzvanyidzirwa muZimbabwe. Ende izvi zviri kutevera zvakare kushungurudzwa kwakaitwa mhuri nanhasi ichiri kungoshungurudzwa yava dzamara. Izvozvo zvinhu zvinongoramba zvichitoratidza kuti muZimbabwe hatisati tasvika paya patinoti tasununguka. Venhau voita zvavanoita, vematongerwo enyika voita zvavanoita pasina anovavhiringidza.
Mungati chii kune avo vangangoti izvi hazvina kuitwa nehurumende sezvo Econet iri kambani yakazvimirira yega?
Zvinonetsaka nekuti tinoona kuti veEconet neSteward Bank vane mvumo yavakawana kubva kumatare. Zvakare tinoona paipindira vana deputy sheriff vari ipapo. Saka nyika haingazvichenuri ipapo kuti aiwaka awa anongwa masangano ana Econet akazvimirira ega, nekuti tinoona ivo vari kutsigira danho riri kutorwa neEconet neSteward Bank. Saka nyika haingazvichenuri pakadaro.
Vachamunorwa madiridze inyanzvi mune zvematongerwo enyika vanga vachitaura natungamiri Nkomo weStudio 7 vari muSouth Africa. Direct from Washington, bato rinopikisa riri kukwikwidza musarudzo yebyelection kumount Darwin West retransform Zimbabwe rinoti riri kunyunyuta zvikuru nedanho rarinoti ratorwa nemasabhuku nemadzishe mudunhu iri rekuunganidza vanhu vachiudzwa kuti vanofanirwa kufamba sei mangwana kana vaive kuenda kunovhota. VaDavid Rodi avo vari kubatsira kutsvaga rutsigiro kunhengo yebato iri iri kukwikwidza vaKennard Fungai vanoti vanhu vaunganidzwa muWard 8 Ruwani area vakaudzwa nemasabhuku kuti vanofanirwa kutanga vaungana vose pamisha yemasabhuku avo vozoenda pamwe chete kunovhota, uye vanofanirwa kupinda vachitevera kurongwa kwemazita avo kana kuti alphabetical order. VaRodi vanoti masabhuku aya anga achizadzisa urongwa hwezanu PF wakasungwa nezuro kumusangano wavanoti wakaitwa kudotito. Vanoti kunyange vachinyunyuta havasi kuzobuda musarudzo idzi sezvo vari kuda kurwisa chitsotsi nekubirwa kwesarudzo. Vari kukwikwidzana musarudzo idzi vanoti vafungai veTransform Zimbabwe, vaBanuel Seremwe vezanu PF, vaRuben Mafigu veNational Constitutional Assembly pamwe navasiriro muradzi veFreedom Front. Hatina kukwanisa kubata vezanu PF kanawo masabhuku aya kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaRodi.
Ichokwadi ndiri kunyunyuta zvikuru kuti matraditional leaders abvuma iwo kumanikidzwa kwezvombo zvinorwisana nekufunga kwakasununguka ine kuvhota kwakasununguka mushure nekunge vaunganidzwa Boaz Matamba Nando naMambo Nowedza nemumwe sabhuku anonzi Mazikanda weWard 8 kuRuwani. Vaunganidzwa vachitaurirwa ivo kuti maserial numbers evanonzi maballot papers ezeki vakanzi vanhu vavo vanofanira kuvhota maererano nealphabetical order vachiudzwa nenguva dzavanofanira kuenda kunovhota uye kuti vanenge vatirangani vangani. Masabhuku vangachiita pamusoro pazvo tifonera kuti taura kuti ndo zvatiri kuitwa isu tikamhanya kuzeki kuti hezvo ndo zviri kutaurwa ndo zviri kuitika panzvimbo yakati yakati, asi zeki yaratidza kuti haina simba maererano nezviri kuitika zvinekuti vati kukambena kwavo.
Saka imi muri kuenderera mberi here muchipinda musarudzo imi muchinyunyuta kudai?
Tichaenderera mberi asi tichaenderera tine chinyunyuto chikuru zvikuru kuti aiwa zvinhu zvakadai zvarudzi zvichiitika. Tiri kunyatsoziva chazviri kuitika paground kuti ZANU-PF haichadiwa. Matraditional leaders ari kumanikidzwa. Vanhu vari kumanikidzwa nematraditional leaders iwo ari kutochitsidzirwawo. Saka tinoendera mberi asi tichitaura chokwadi chiri kuitika nekuti hazvitibatsire kuti timire kunze uko tichingotaura. Asi zvinoda kuti tirwe tirimo mukati tichitaura kuti aiwa ndo mabiridzirwo ari kuitwa aya.
Vadeft Rodi vari kubatsira kutsvaga rutsigiro kunhengo yeTransform Zimbabwe vaKennedy Fungai vari parunare kuMount Aaron West neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeChina, General Chang Wangwan, vakapinda munyika nezuro murwendo runonzi nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nezvechiuto wakanangana nekusimbaradza mauto eZimbabwe panguva iyo munyika zvinhu zvakaita manyama amire nerongo. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakati rwendo urwu rwakakosha zvikuru uye Zimbabwe inotenda China zvakanyanya nekuibatsira kwainoita. Hurumende inoti General Chang vari kuda kuona kuti zvibvumirano zvakanyoreranwa pasi gore rapera pakati peZimbabwe neChina zvadzasikiswa. Asi vakawanda munyika vanoti havana chavari kuona pazvibvumirano izvi sezvo zvinhu zviri kuramba zvichienda kumawere munyaya dzezveupfumi. Kunze kwekutengesera Zimbabwe zvombo zvehondo, China yakavakirawo Zimbabwe muzinda wemauto uye kambani yekunyika iyi yemauto yeAnjin iri pamakambani anga achichera mangoda kwachiyadzwa. Mauto emuZimbabwe ave kunyanya kuzemberana neChina kubva zvakatemerwa nyika zvirango nehurumende dzekumawirira ichipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vatakura zhangazha vanoshanda nesangano reVoluntary Media Council of Zimbabwe akavabvunza kuti vanoona sei rwendo rwaGeneral Chang.
Gurukota reChina rauya iri nyika nezvemauto kuChina rauya kuzofirisa ukama huripo pakati peZimbabwe neChina uyezve kuti ritarize pasi rose kuti Zimbabwe neChina nyika dzinowirirana kubva kare nakare.
Asi zvingada here kuti nyika itumire gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika kuti riende kune imwe nyika kuti rinoona nezvezvibvumirano zvakanyoreranwa pakati pehurumende zvizhinji zvacho zviri zvemauto?
Kazhinji kazhinji munyaya dzakaita semainvestment ari kunzi mamega deal aya dzinoitwa nevanhu vanoita zvechicivilian kana kuti vanhu vasiri mauto kana kuti vasiri vaita zvechishenzi. Asi apa tinoona kuti Chinawo yakainvestawo mauto yedu muno muZimbabwe uyezve iyo pachayo ida kutaridza pasi rose kuti Zimbabwe yeshamwari yayo. Saka kusimbidza ukama hwacho, asi chinotikatyamadza nechekuti kunogovire chiko munhu anoita nezvemauto chete kupirawo iwo vanoitawo nezvemaindastry kupirawo nevanoitawo nezvetrade.
Ko iwo mauto eZimbabwe mungati akasimba zvakadii nekuti ka tinoziva kuti agara anga atemerwa zvirango nehurumende dzakawanda dzekumawirira kanawo neAmerica?
Mauto eZimbabwe anoremekedzwa zvikuru muchadhak yemuAfrica kunze akatrenya zvakanaka uye anenge achizi anogona basa. Asi masanctions wongu akavabata-bata pakuti vakwanisi kutenga zvimwe zvombo zvaaimbotenga kare. Saka vaakutarisa kuti vanogona kubatsirwa neChina. Chikuru chiripo ndechekuti hatifaniri kunge tichingotarisira China yoga. Tofanira kutitarisirawo kubatsirwawo nedzimwe nyika dzakawanda kuti tisazoitawo sezvinonzi zvese zvinongoitwa neChina tinofanira kungozvibvuma uye kutiwo nekuzvitonga kuzere kusingazoonekwe sekuti zvatinoita tinoita kutingofadza nyika yeChina.
Vatakura zhangazha inyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vanoshanda neVoluntary Media Council of Zimbabwe vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com.
Sarudzo dzema by-election kuchirumhanzu Zimbabwe nemaon Darwin West dziri kutarisirwa kuitwa mangwana. Mapato achapinda musarudzo idzi anoti ZANU PF, National Constitutional Assembly, Freedom Front, Transform Zimbabwe pamwe nemumwe ari kupinda akazvimirira. Mapato ose eMDC akaramba kupinda musarudzo idzi achiti anoda kutanga aona kuti zvinyunyuto zvavo zvine chekuita nesarudzo zvagadziriswa. Asi vamwe vari kunyunyutawo nedanho rakatorwa nebato reMDCT rekuburitsa muparamende nhengo 21 dzakaenda kuMDC Renewal Team. Vanopokana nedanho iri vanoti MDCT yakapa zvigaro izvi kuZANU PF vachiti hapana rimwe bato ravanoona richizokunda ZANU PF musarudzo idzi. Asi mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti bato ravo rakangotevera zvisungo zvekongresi yaro zvekuti risapinda musarudzo kusvika nhandare yesarudzo yaenzana. VeZANU PF vanotiwo kusapinda musarudzo kwebato iri kutya kunyadziswa sezvarakaitwa musarudzo dza2013 apo ZANU PF yakatora zvigaro zvakawanda ichikunda MDCT. Asi mapato ari kupinda musarudzo idzi ari kunyunyuta nekutyisidzirwa kwaanoti kuri kuitwa nhengo dzavo neZANU PF uye kuti gwaro revavhoti harina kumira zvakanaka. Zeki akazivisa kuti vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezviviri vakanyorisa kuvhota musarudzo idzi. Mukutarisa nezvesarudzo dzeby-election idzi tabata vagutu pamwe nechipangamazano muZANU PF vaGoodson Nguni. Tatanga nokubvunza vagutu pamusoro pekusapinda kwebato ravo musarudzo dzeby-election idzi.
Ichokwadi jonga kuti bato guru rinodiwa nevanhu muno muZimbabwe reMDC harisi kuzokwikwidza mumaby-elections ekuChirumanzu, Zimbabwe nokuMount Darwin West constituencies. Maby-election awa ari kuitwa mangwana musi wechishanu, musi waMarch 27 gore rineri. Zvikonzero zvedu ndezvekuti hapasati pava neatinotiwo muchirungu maelectoral reform, zvichireva kuti hatidi kuti tipinde mukombetisheni yokuti unonziwo akasungwa ruoko mumwe ana kusungwa ruoko munzi chiitai boxing, nokuti unenge usina kupinda muring yakarongeka iri free and fair pachirungu. Tinozviziva kuti pari zvino mavoters row ekuChirumanzu Zimbabwe nekuMount Darwin West nenyika yose zvayo mavoters row acho ari mustate inotyisa.
Vanguni, munoona sei nesarudzo dzeby-elections dziriko mangwana uye kusapinda kuri kuita bato reMDC inotungamirwa navatsvangirai ramanzwa vagutu vachiti ndo bato hombe munyika asi harisi kupinda musarudzo?
Baba Mbijonga, nyaya ipano ndeiyi. June 13 takarwadzisa vanhu vanga vakatengwa neBritain neAmerica kuparwisane nevanhu vatema muno munyika reMDCT. Takavatya, vakarambwa nenyika yose, vachiri kurwara sosati vanzwire tsitsi nenyaya yekuti havana chinangwa chekuda kutonga muno muZimbabwe vanhu ava. Dai vaida vaikwikwidza, asi vanoziva kuti vakakwikwidza vanodyiwa nenyaya yekuti havana nyaya yavanotaurira vana veZimbabwe. Munhu wese ari munhu anoziva kuti bato reMDCT ibato revarungu, ibato reAmerica neBritain.
Vagutu, zviri kutaurwa navangu nizvo.
Mukoma wangu Gudzoni, dzimwe nguva ndomboshambisika kuti vanenge vasvotei matauriro avo. Zviri pachena, ivo vanozviziva vanogara muno muHarare, vanogara muno muZimbabwe senyi. Vanoziva kuti MDC ibato revanhu vomuZimbabwe, vana vomuZimbabwe, zvizvarwa zvomuZimbabwe, zvakaita senyi naivo. Zvino kana vachiti ibato ravarungu, handizivi kuti vanoreva kuti Gutu ndamurungu here kana kuti kwete. Isu tinoti tiri bato revana veZimbabwe, hazvina basa kuti uri munhu mutema anobva kuMhondoro, anobva kwaGutu, anobva kuMuzumba Maramba Pfungwe, anobva kuCholocho, anobva kuMandipati, anobva kuHurungwe. Tiri nyika yose yonge jikelele, tinodiwa nevanhu. Tichitizve isu hatitye ZANU PF, hatimbofa takatya ZANU PF, nokuti ZANU PF itori pati yaparara. Mukoma Gudzoni anoziva kuti ZANU PF iyo hamenoti vari mufaction ipi. Nhaya remafaction akati wandei, kune vamwe vanonzi veGamma Talks, kuuya vamwe vanonzi veZvipfukuto, kuuya vamwe vanonzi hanzi Gang of Four. Haita hwisisiki kuti iyo faction yavo yavari kumirira vakataura handizoti ndeipi.
asi zvisine hazvo ndoda kuti ndivatereri kuti kusapinda kwedu mumabaya election awa kuda kuti tifumure ZANU PF tiitaridze kuti aiwa ZANU PF ngaite madiro acho china itaridzei kuti ishasha pakubira.
Vanguni, tichitarisa idzo sarudzo dziri kupindwa nebato renyu rezanu PF muchikwikwidzana nemamwe mapato akabvuma zvavo kupinda musarudzo, munoona muchibudirira here?
Hatirekedze kubudirira.
Vagutu, mashoko ekupedzisira amungasiyira vateereri.
Ndinoti vateereri vangunzwawo matauriro anga achiita mukoma wangu vagutuzoni. Mukoma vagutuzoni ndinoona somunhu wenyambo, saka ndosaka ndaaniteseka. Ndavo munhu anotaura zvaanoziva kuti idzi nhema dzavo manyepawo. Vateereri ngavazive kuti hatisi kupinda mumabaya election nenyaya yekuti tinoziva kuti hapasati pava nemareforma atakati ngaavepo.
Vanguni, iyo mapato mamwe ari kupikisa akazvipira kupinda musarudzo nezanu PF vari kunyunyuta kuti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa nekutyisidzirwa nezanu PF. Munotiwo
vanhu vari kutsvaga mari nemabato ekutsunzana nezanu PF vachinyepa kutongera gavana. Vanhu haungatauri kuda kutonga nyika ino usingataura nyaya yeland.
Avanga vari nhengo yezanu PF vaGoodson Nguni. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri weMDCT vaObert Gutu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Zviuru zvinodarika makumi mana zvemadhora zvaunganidzwa pachishandiswa unyanzvi hwepadande mutande crowdfunding mukuunganidza mari yekubatsira zvizvarwa zviviri zveZimbabwe zvakashayikira muAmerica mazuva mashoma apfuura. Mari iyi ichashandiswa mukutakura mitumbi yamuzvare Nancy Tinoza namuzvare Molini Tariro Magoronga. Muzvare Tinoza ava nemari inodarika zviuru gumi nezvinomwe zvemadhora, kuchitiwo homwe yamuzvare Magoronga yaunganidzawo zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora. Asi hapana mari yakawanda yaunganidzirwa mushandi weZBC TV Susan Muroiwa uyo akashayikira kuGeorgia muAmerica nechishanu. Gibbs Dube weStudio 7 ataura namuzvare Chioniso Mpofu mwana waamai Muroiwa kuti tinzwe kuti zviri kufambawo sei kwavari.
Vanhu vari kungoita pane inonzi gofundme.com, saka pandiri yakaiswa saka vanhu people just go there vongono wodita donate ipapo. Vamwe vari kuti vanogona sama account vakapiwa Bank of America account yangu. Vamwe vakave ndakavapa address kuti vameile vanhu vaitira vakwanisa kushandisa mani ndizire macard vanoita zvokumena machecks. So far ndisanda receive any check or handisandaona hati ndakawana maybe 2 deposits maaccount. Vanhu vazhinji so far kushandisa chigofundme.com. So I'm thinking zvinoita zvichinonoka ndichanawo nokuti vamwe vanhu vanotambirawo musi Friday. Vamwe vasati vatambira, vamwe vatambirawo next week, vanotambira ma 2 weeks or vamwe havasati vaona mamessages. Vamwe vari kupostawo paWhatsApp, vamwe vari kutumidzira paFacebook. Pane anga nditi ndinyore brief summary ndiise pa hanzi Zimbabwe Now or something like that. Pandandisati ndaita.
Saka murikutsvaka mari yakadiya?
Ndinotsvaka inongokwana kuti like 9000 iyoyo and then inini ndozoona kuti ndotsvaga imwe yangu seiwo. Because apparently ndanangosenza 3 days chet. Saka ndasati ndatambira because ndakamba ndapiwa basa paustrelia papo. Ndakaona kupiwa travel assignment kuti chisenza panapa. Saka ndanangosenza 3 days ndasati ndatambira. Saka ndongotsvaga shamwari yangu angati kana tikareza iyo yangokwana 9000 yamai angatava ndipakisire tikadhi rake onditengera ticket ndozomupa ndadzoka. Saka ndanditi kana ikaramba kukwana ndafona ku 401k yangu kuti ndondeningari ndowithdraw mari retirement yangu.
Saka zvikaramba zvese izvi uchaita sei?
Ndautongohopa kuti ndotongotirawo retirement yangu iriko and then ndotsvagawo manondibatsirawo.
Muzvare Chioniso Mpofu vachitaura vari muGeorgia muno muAmerica naGibbs Dube weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa dambudziko rekuroodzwa kwevanasikana vasati vasvika zera rekuroorwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitiudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Munogonawo kufona panhamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure pa live talk. Yashika nguwe atinoverenga tsambambo shadzenyu pamwe nematext message amatumira. Munyori wekutanga anoti ndinonzi Darlington Chadzuka uyo anyora pa Facebook ye VOA Shona achiti pamberi nebasa varume pasine uori ndoswerisawo Trimo na Trust Makunike Vestara Kono kumacheka Misheki na Lodza Muchichwa. Mwe munyori anoti anonzi Marshall Chikuvanyanga anyorawo pa Facebook achiti murisei jongana blessing ndinotenda nenhau dzenyu. Ndongoti kumadhimbare bhora mberi gore rino mukombe ndewedu this time. Ndikwazisireiwo Alfred Nyanzira, Michelle Chikuvanyanga, Tafadzwa Mutengwa, Major Zinyoni nevatsigiri vose veReal Madrid. Ndiri kubhindura. Mumwe anoti vashamarari veStudio 7 tinokutendai nebasa renyu. ZvemuZimbabwe zvinoda Mwari kuti vapindire chokwadi. Nyaya yavadzamara iri kutirwadza isu samaZimbabweni. Kuita kwakadai kwakaipa munyika. Rambai makadaro vashamarari pamberi nechokwadi. Ndikwazisireiwo baba ashuwirwa Gonya nevagari vose vemubhuku rasabhuku Mushekwa. Ndifungai Manesa kuMount Selinda kuChipinge. Meseji iyi yatumirwawo paFacebook. Zvinodadisa kuti vateereri vari kushandisa Facebook yechirongwa chedu. Mumwe anoti makadi zvenyu varume muStudio 7. Ndifarisireiwo mhuri yekwachuma yose. Tanzwa nezuva weduwe, ndini Mr. Nepius Chamu Mugweru. Aiva vateereri nguva yedu ndoya ita shanje, asi tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tichiti rambai muchitumira tsamba mbosha dzenyu kuStudio 7, muchirudza zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe pano paStudio 7. Kambo kanonyaradza vose vari kuchema pane inonguva kabva ku Christ Like Choir tichikuonekai ve Studio 7. Asi tisataparirana regai titarise musoro wenhau zvakare. Chikonzi chehurumende chinosecha maofisi esangano renhau Ready Source muHarare zvichitevera chikumbiro chekambani yeEconet nebhanga rayo Restuard. Zano PF yoita muitiro wayo wekutyisidzira vanhu kuMount Darwin West pamberi pesarudzo yeby-election iri kutariswa mangwana. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika yeChina roshanyira Zimbabwe izvo zviri kusiya vakawanda vashama miromo yavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichitimurari zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande.